Yeah, 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 yeah.
Straight out, set push up.
Mukoma na wakachena. Asking. Isu wakoma nataka kula ni mazimbuya. Tinone tsa kupinda mravu ne wasikana wane mazi baba wawo ne mazi mai wawo. Manje enjwa kuneli. Seguro wangu Musika na wakachena Buri kuti unondida Kana uchindida Utangira kudambuya wangu Hey Tangira kuda seguro wangu Ndiko kutiti wanane Iwe nini Ndiwo wakandi jengeta Mupenyo wangu wese Kuneta ndaive ndichikura nambuya vachindidzidzisa zvekutaura nevanhu vachindiudza kuti muzukuru wangu vanogara so nevanhu so ndofanirwa kuwana mukadzi anga ndichengetere mbuya nasekuru ndivo vaindichengeta kusvika nepano pandasvika. Seguro wangu Musikana wakachena Uri kuti unondida Kana uchindida Utangira kudambuya wangu Hey Tangira kuda seguro wangu Ndiko kuti tiwanane Iwe nini Ndiwo wakandichengeta
ZPushUp.com